mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 31 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakufirefeta nyaya yokutsakatika kwamuzvare Moblessing Ali webato reCCC. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti murume anonzi ndiye akapedzisira kuonekwa ana muzvare Moblessing Ali Pius Jamba haasi nhengo yebato reZANU PF sekutaurwa kuri kuitwa nevamwe vanhu. Nhasi chipiri muzvare Moblessing achasvitsa svondo kubva zvaakatsakatika uye hapana anoziva kwaari kana kuti mupenyu here. Vanyati vanoti vanoyambira veruzhinji kuti vasataura zvavasingazivi vachiti vanhu vanofanirwa kurega mapurisa achifurefeta nyaya iyi zvakanaka. Muzvare Moblessing Ali vanozivikanwa semutsigiri mukuru webato reCitizens Coalition for Change muchitungwiza, ukuwo Jamba nemukoma wake Simba Chisango vachizivikanwa sevatsigiri webato reZANU PF vanonzi vari kukonzera kurohwa kwevanhu vanotsigira mamwe mapato munzvimbo iyi. Vanomirira Zengeza West muparamende vaJob Sikala vaudza Studio 7 kuti gwaro kuvatori venhau rakabudiswa nezuro nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati rizere manyepo vachiti mapurisa anofanirwa kutsvaka nekudzora muzvare Moblessing Ali kuhama dzake.
Chokutanga Paul Nyati ari kunyepa kuti Moblessing Ali anga achidanana nomukomana anonzi Pearson Jamba. Inhema dzakiretwa navanhu vanoda kuti vavanze chokwadi nokuti kwanga kusina zvinhu zvakaita seizvozvo. Kechipiri, Paul Nyati anotaura iye achiti pakauya Moblessing pachibhanguza akanga ane mbwa yake. Uyu Jambwa akanzi akatsamwiswa nembwa yaMoblessing akaipfuura nerekeni. Rekeni nobva yapotsa imbwa yayo nokubva yandopfuura mumunhu. Kwaizvadaro nokubva atanga kurwisana naMoblessing nokubva vaenda murima nokubva vasaka chaonekwa zvachose kusvika nhasi.
Vasikala sei muchiti mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vari kunyepa?
Aya ndomanyepo nokuti pakaitika zvinhu zvose izvi zvakaitika vanhu vazhinji vachizviona. Kechipiri inyaya yokuda kuzama kuda kuchenesa vanhu veZANU PF paari kutaura iye achiti Simba Chisango haazivi kuti chakaitika chii uye hanei nenyaya yokushayikwa kwakaita Moblessing Ali. Nyaya iripo inofanira kuzikanwa nenyika yese yeZimbabwe ndeyokuti Simba Chisango naPius Jamba varume ava nevamwe vavo vanga vachishungurudza vanhu vachiita nyaya yevhaiorensi yavanga vachiitira vanhu veCCC neveopposition vanogara kunyatsime. Vane nyaya dzakawanda dzakaripotwa kumapurisa, dzimwe dzacho dziri kumadare edzimhosva kuchitungwiza Major Series Scott. Kuna vanhu vakavhuniwa maoko, kuna vanhu vakakuvadzwa nana Chisango ivava naJambwa. Jambwa anova iye munin'ina waSimba Chisango uye Paul Nyati ada kureve nhema kuti kwa Jambwa haasi weimwe political party. Ataura naye here? Hanzwanani kuti Jambwa haasi wepolitical party yeZANU PF? Isu tinogara kuno kuchitungwiza hatiudzirwe zvinoitika kuno. Tinozviziva nokuti tinozviona zvichiitika uye tinoziva vanhu vese vari kuita nyaya yokuponda vanhu kuno nenyaya dzomusangano. Ava ndivo vanga vari masvikiro enyaya dzekuponda vanhu veopposition veTPC kunyatsime. Ende jambwa anozikana nomunhu wese, ndinoda kuti imimi ritange mushande renyu riende ritumire mumwe mutapi wenhau wenyu aende oga kwachipanguza kunyatsime andoindaviwa vanhu vari mudzimba dzavo navamwe vanhu vanongofambawo maraini kuti vanhu ava vanovaziva sanani.
Saka munofunga kuti vanyati vangava vanoita izvi chikonzero chiri chei?
Izvi zvaita nyati kuda kuru defender bato vanhu vebato riri kuita violence muno munyika. Zvanatsokutaridza pachena kuti Ponyati haana kutaura somumiriri wamapurisa asi somumiriri webato kuda kudzivirira kuti munhu asi webato iroro iye achizikana nomunhu wese kuno kuchitungwisa kuti jambwa ndomumwe wevanhu vematerorisi veZANU PF vanofamba vachirova vanhu vemaopposition mumusha wedu womuno wechitungwisa. Zvinonyadzisa statement yatarwa iyo, inonyadzisa. Manyepo ega ega atarwa naPonyati achida kudefenda ZANU PF vachida kuita zvokuti jambwa akaita zvinhu izvi ega. Iye moblessing alanozikanwa nomunhu wese muno muchitungwisa kuti uyu muactivist weTPC, munhu wanga akamirira TPC kuno anozikanwa nomunhu wese, ngavatiudze vatitsvake vatitedze kwaari moblessing pachinhambo chenonsense zvaari kutaura izvi.
Imimi seSagweta uyezve semukuru mubato reTPC muchaita sei nenyaya iyi? Chii chamuri kuronga?
Hatisi kuzonyarara kusvika taziva kuti moblessing ali ari kupi. Uyu anonzi Pius Jambwa akatiziswa nezuro manheru musure mokunge aita umwe umbavha ukokoko apa apindira vanhu akaita iya inonzi robbery. Saka akatiziswa navanhu veZANU PF vachiti unogona kusungwa. Pakanoripotwa nyaya iyi chisango akatozwa namapurisa kuti tinoda kuti munina wako Pius Jambwa auye pano nokuda kwenyaya yekunyangarika kwamoblessing ali. Vazwa kudaro vakaronga kuti atize. Nhasi Ponyati akubuda achinyepera vanhu kunzi Jambwa namoblessing vakanyangarika vese manheri iwavo vatorana vakaenda kwasingazikana kuti vari kupi. Kune mhaka yei Ponyati achida kutamba nepfungwa dzavana vezimbabwe? Izvi zvinotaridza kuti muno muzimbabwe maitire evamwe vanhu saaya ari kuita Ponyati aya haasi kufadza zvisagwa zvomunyika mezimbabwe.
Avo vange vari vanomirira Zengeza West muparamende vaJob Sikala vari parunhare kuchitungwiza neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Ponyati vakati havangatauri nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vave kumba kwavo uye vachiti havasi kunzwa zvakanaka. Tinovimba kuti vachanaya havo nekukurumidza. Mutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa nezuro vakaudza vatori venhau kuti bato reCitizens Coalition for Change rinofanirwa kurega mapurisa achiita basa ravo. Munyori mukuru wesangano reAfrican Parliamentary Union vaED Gado Bobaka vakasvika muHarare nezuro masikati kuzoona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kutambira vaenzi vedzimwe paramende dzenyika 41 chete dziri kutarisirwa kuungana muZimbabwe munambudzi. Misangano iyi inosanganisa vatungamiri nevatauriri vedziparamende dzemuAfrica vachizeya nyaya dzebudiriro munyika dzemuAfrica. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti uku kutamba nenguva nemari yenyika. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naEvans Sininga weStudio 7 naDr Petsai Ruhanya.
Chekutanganisa kuti maparamende omuAfrica haana simba. Matongerwo anoitwa nyika muAfrica dzinotongwa ne anonzi the executive arm of the state, usually the presidential arm of the state. Mugrinda kada ku Nigeria, wakati parliament yangu Nigeria apana anonzi anisharu. Asi anonzi anonzi yama baasa ninda chitwa itwa nana abacha, aitwa nira kumi chuo aitwa masimba mu Nigeria. Mugrinda kana ku Sudan, munoona mune mirishonga irimo mauti achitora power. Parliament ye inengerimo inyika shoma shoma ne parliament neshanda akafarana nyika yakata South Africa parliament yaya inoshanda and the president yaya anotirira zvinotaurwa muparliament but muno muzimbabwe mavari kuuya parliament haina kana basa rainoita mumwe munhu anotonga ndipresident nemauto ake nevanhu vashoma shoma vamwe vasina kutombovhoterwa ndiwani vachitonga parliament haina zvainokwanisa kuita mune kune matambudziko akawanda serega itika muno muzimbabwe
matambudziko amuri kutaura akafanana neapi
parliament haina zvabatsira mukati ranyaya dzekukura hundi hatina kuona kuti parliament yakabatsira sei ikatarira maelections anoenda kubva 2000 kusvikana nhasi maelections emuzimbabwe anonetsa asi parliament inenge ichikodzera seiwo imba huru inogadzira mutemo inotogadzira mutemo wekutoti maelection atobirwa kana ngekuti igadzire mutemo wekuti zvazvozviite zvakanaka saka parliamendi muafrica especially munyika dzine utongi hwehudididoga
mune nyika here dzimwe dzamunganongedzerawo muafrica dzinofamba mufambiro uyu wamuri kutaura
zvakafana kana parliamendi yekurussia inotakatiti madiketa hondo angomuka kuti kupai mangwana ndaviita zvakati kana mune muzimbabwe zamupei zinongomuka ichiti achitia parliamendi yemune inoshandati saka mutangano wokuba nokudye mari dzevanhu pasina zvinotangwa
zvino iwo saka dzimwe nyika dzese idzi dzinoda kuzounganawo dzichiunganira muzimbabwe saizvozvo dzine dzichida kudzidza chii ipapapo
hapana chavanenge vachida kudzidza bhozi hapana sekutaura kwandaita nezvekuti maparliamendi haashandi asi unenge utori mukana wevakuru wevaparliamendi aya wekuti vambururuke nendege vachipuwe mari dzenyika vachidya vachitofara zvavo vachiita mafirizhongo vari muno vasina zvezvinobatsira sezvandataura kuti nyika yakafanana nebotswana yakafanana kana zambia yakafanana kana malawi tosome extent maparlamendi waya anoshanda because tinoona vachipa mutemo wekuti zvakati hazviiti zvakazvinoedza nyika dzakafanana naegypt makakubwa kuti parliamendi yeegypt inoita nezvei mukuru wenyika ndiye anenge achitongwa kana muno muzimbabwe vana mavavhairi vakambotaura kuti muzadzi mumazigogo nana 1998 vava vakatodzinga muzanzi kana mutemo chavo wesarudzo dziri kunetsa muno kuti vaise mutemo wakajeka kuti aiwa mauto haabvumiri kupinda mune zvematongerwo enyika zvichiitwa muzimbabwe election commission ende vari kuruya nguva yetiriti muna november tii tasarwa nemwedzi 7 months kuti zimbabwe ende kuelection muno mune dambudziko revakuru vakuru vemauto vanopindira mune zvematongerwo enyika iyo parliamendi iripo isina zvinoita saka chimusangano chekudzi mari dzenyika pasina zvinobuda chabuda hapana kana chinobuda pamusangano iyoyo hezvachiwazi kuti vanouya vongokuzana vachitembererana vachitaura zvokunyepa asi kunyika dzavakwavabva vanhu vachitambura
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr Pedisai Ruhanya vachitaura vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvinafundo Elliot Masocha avo vari kushanya kuZimbabwe vanoti zvinhu munyika hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi vachiti vanhu vari kuratidza kutambura muzvinafundo Masocha vanoti vanhu vazhinji vari kurarama nekutengesa zvinhu zvakasiyana-siyana vanoti zvinhu zvichaomesesa zvisati zvaita nani vachikurudzira hurumende kuti irambe ichirwisana nekupedza uori munyika
ndiri kuona zvinhu zvichienda zvichioma maonero andiri kuita tichiona kuti mabhazi aringe ari kukwidzwa kubvira musi wajuni 1 zvekare peturo iri kudhura chaizvo saka kudhura kunoitawo petro kunei kuchikwidza zvinhu zvichidhura mumasupermarkets ukaenda umo angova ma1000 zvokuti ukaona zvinhu zvaunenge watenga nemari inosvika kana kuma30,000 zvinenge zviri zvinhu zvishoma chaizvo. Saka vanhu vari kuomeserwa noupenyu muZimbabwe kunyanya nokuda kwehondo iri kuitika kuUkraine. Yatiri kuona kuti Russia yake zvine iri kunzi yaakuvhara zvinhu zvaazvichitengesewa neUkraine zvakaita segorosi, zvakaita sesogamu, zvichazenge zvichiramba zvichiomesera nyika dzimwe dzakaita sana Zimbabwe.
Kana makatarisa zviri kuitika mamiriro akaita zviriko zvino, chii zvamunoona chichaitika apa munyika mu?
Chichaitika ndechokuti zvinhu zvakaita sechingwa, zvinhu zvakaita kana even sepeturo zvicharamba zvichikwira. Kukwira kwazvo kucharamba kuchiomesera vanhu upenyu hwavo, kwete muZimbabwe chete asi kunyika dzimwe dzisingakwanisi kuzvigadzirira zvinhu zvadzo. Saka ndiri kukurudzira vanhu vomuZimbabwe chaizvo kuti pese pese panei paita dambudziko ngavazame zvachose, ngatizame savanhu kuti tione kuti tingazvigadzirisa sei. Zvekare padanho ratasvika irori iri rokuti zvinhu zvicharamba zvichioma, ndipo kuti isu ngatidzidzisane nzira dzokugadzira mari, ngatidzidzisane nzira dzokuchinja mari iyoyo nokukasira kuti iinde kuufumi, nokuti namo iripo inonyanyisa kuvapo kana tiine zvinhu zvatisingakwanisi kuzvigadzira isu toga, nokuti tinoona kuti mari yedu iri kuruza simba. YeZimbabwe dhora iyoyi iri kuramba ichiruza simba. Kuruza simba kwacho kunozoita kuti tide mari yakawanda inenge ichizotenga zvinhu zvakaita samagetsi, inenge ichizotenga zvinhu zvakaita seUS dhora racho rinodiwa kuti tenge zvimwe kunze kwenyika.
Iyo hurumende chii chaingaita kuti zvinhu zvikurumidza kugadzirika izvi?
Hurumende inofanira kuita chinhu chihombe hombe chainofanira kuita kupedza huori hunenge huripo. Hurumende inofanira kudzidzisa vanhu pamwe chete nokudzidzisa ivo pachavo kumusoro kuti aiwa maproblems edu aya ngatiadzidze kuagadzirisa toga pachedu, togadzirisa sei. Kana tashayiwa tingati isu mafuta okubika aya hatingaagadziri here namafuta enzungu?
Ko ivo vanhu pachavo munoonei pazviso zvavo?
Ndichitarisa pazviso zvavo ndinoona kuti ndinoona kunetseka kwanekuchiita vanhu, nokuti kana paunofamba unoona vanhu vanenge vachingotengesa posi pavanenge vachingotengesa, unoona vanhu vanenge vamwe vanenge vachingokumbira mari, vanhu vari kunetseka chaizvo nokuti kuwana mari yacho yekutenga zvinhu zvava kudhura zviri kunetsa vanhu. Kuziva kwetuza kuti mabasa hakuna, vana vari kukura vachibuda muzvikoro, vamwe havazombofa vakawana mabasa. Tikasimbirira isu dzidzo yedu yomuZimbabwe kuti idzidzise vana kuti ngavakwanise kuita kugadzira basa ravo voga ivo. Mwana wega wega unograduata kuyunivhesiti wadini kugraduata aine business plan maoko ake, okuziva kuti ini zvendichazoita nezvakati, ini zvendichazoita nezvokuti ndichandogadzira chidhamu changu, ndopfuwa hove dzangu, ndotengesa. Saka tiri kuramba tichingodzidzisa vana dzidziso yokuti vandotsvaga mabasa, mabasa acho asiko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachasarudza mutevedzeri wavo wechipiri panguva yavanoda. Naizvozvo vanhu vanofanirwa kumira kusvika vaMnangagwa vafunga kuita izvi. VaCharamba vanoti nhengo dzeparamende dziri kuti vaMnangagwa vasarudze mutevedzeri wavo wechipiri anotsiva vaKembo Mohadi hadzina zvadzinoziva, sezvo mutungamiri wenyika asingaudzwi zvokuita naani zvake. MuNewsday makare mune nyaya inoti Judicial Services Commission yaenda kudare repamusoro re High Court ichiti inoda kuti vaimbova mutongi amai Erica Ndewere vadzore motikari ye Mercedes Benz yavakapiwa vachiri judge. Judicial Services Commission inoti motikari iyi haifaniri kushandiswa kusvika dare re High Court rapa mutongo waro. Amai Ndewere vakadzingwa basa nemutungamiri wenyika gore rapera. Munyu Zimbabwe, mukuru wesangano rinobatsira vanhu muZimbabwe, Retro Care, vaPeter Makichi, vayambira kuti kurwisana pakati peRussia neUkraine kuchakonzera kuti vanhu muZimbabwe vaneseke zvikuru, vachiti muZimbabwe vanhu vanoita mamiriyoni mashanu nezviuru mazana matatu vakatarisana nenzara. Troke iri kuedza kubatsira nechikafu vanhu muZimbabwe vanopfuura zviuru makumi maviri nezvitanhatu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Yenyu pastudio 7 vashamarari mose. Ini ndinoda kutaura hangu panyaya yokudzingwa kwomutungamiriri webato rinopikisa reTripusi vaNelson Chamisa. Zvinhu zvinorerutsa chiremera chomunhu anonzi mutevedzeri wemutungamiri wenyika zvakaitika kuti munhu anodzingwa parufu. Isu tinoziva kuti pachigarisani cherode mukavengana chero mukadini, musi unonzi paitika rufu munhu unoenda kunochema munhu asizuro makanga muchipopotedzana nenyaya yekudyiserana mombe mumunda. Saka kana zvichiitika zvinhu zvakadai zvichiitwa nomutungamiriri wenyika, mangwana omira achiti isusu tinodo kurudzira runyararo, hatina mhirizhonga. Aisi mhirizhonga here iyi? Chiratidzo chei chavari kupa pasi rose kunyika dzose kune maziso enyika? Chiratidzo chei chavari kudzidzisa? Kana mhaika ruma muenzi, baba womusha vakagara pachituro, wozonza baba womusha vachiti haini handitodi zvembwa dzinoruma vanhu, munoti vari kutaura chokwadi baba ivavo. Makazoonepi kuti munhu unodzingwa parufu? Ndatenda hangu.
Chikumbiro changu ndechokuti tisvitsirewo mashoko aya kuna purezidendi wedu vachamisa. Tisvitsirewo mashoko aya, isu tine chichemo chedu chinoti dai purezidendi vabuda nguva ichiripo mumadhorobha vambopinda mumaruseva zvikuru sei, masvingo yose vamboipoteredza sezvairi. Chishuo changu ndinofara ini kunzwa kuti vachamisa vari kubhikita kunzvimbo dzinoti zaka nyika zvichindodzika kuna ana Devuri Renjuku, zvichienda mana Chibu, zvichienda kuna ana Mwenezi Mutoko Buhera. Speciali ndikangonzwa kuti vari murambinda muti usina zita, ndinofara zvisingaiti. Chemo chendinototi handizivi kuti tingachisvisa sei kwavari kuti vanzwe zvichemo zvevana veTripoC vanovasapota, vanovatsigira, vanoshuvira kuti dai vagona kupinda muofisi. Nzvimbo idzo dzedzo ndikanzwa kuti vasvikako, ndinofara chaizvo. Dai shoko irasvikawo kuna comrade wedu kana kuti purezidendi wedu vaNelson Chamisa kuti vafambe matunhu emumaruzevha nana Mwenezi dzika kunoku nana Chiridzo checheche chidaro nekana kuma kunoku mumachanganoko vakapoteredza nzvimbo idzo dzedzo, tingafara zvisingaitisi vana vavo veCC. Ndatenda hangu.
Makadiko pastudio 7 apo, makadiko apo. Ndine mufaro zvikuru sendeti vachikono. Nyika yedu yeZimbabwe inoda kuti Mwari vapindire, nokuti tatambura zvokuti kana ivo vario tiri kuno kuJoni tinototya kutouya ikoko nenyaya yeZanupiefu. Zvokwadi, Zanupiefu munangagwa unoti hurumende yake yakanaka kukunda iri kudenga. Hatizivi kana aitaura nomwoyo wose mashoko akaita seiwayo, ende ari zvechokwadi ari munhu anoziva Mwari here zvechokwadi? Nokuti hama dzangu, kuziva Mwari chaiko hapana, nokuti vanhu munongopondana, chamunopondanirana hapana, hauna kana chounowana muZanupiefu macho, asi unongodzinda unoponda munhu. Kana kuimbuloiwa zviwa masoja ndee basa raode kudzire nyika, kwete kuti unonoponda chimwe chizvarwa cheZimbabwe utaura kuti nyika hurumende yangu yakanaka. Unofanira kutombopuwa bhaibheri anyatsokuverenga chaiko kudzidziswa, ngaende kumachechi anodzidziswa nezveevhangeri yaKristu, kwete zvaari kuita izvi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzomubatanidzo wapo Europe kana kuti European Union nezuro vakabvumirana kutemera Russia zvirango zvisina kunyanya kuomba vachiti vachangotenga mafuta ekufambisa dzimotikari anouya muEurope nengarava kwete anouya nepombi iri pakati peRussia neEurope. Mutungamiri wesangano reEuropean Union vaCharles Michel vanoti izvi zvichakonzera kuti Russia itengesere nyika dzeEuropean Union mafuta mashoma anoita chikamu chimwe chete muzvitatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kuurawa kwevana vechikoro gumi nevapfumbamwe nevarayiridzi vavo vaviri svondo rapera, nhengo dzeparamende yeAmerica dzeDemocratic Party dziri kuedza kuita hurukuro nenhengo dzebato remaRepublicans kuti padzikwe mitemo ingaita kuti kutengwa kwepfuti kuomeswe kuitira kuti pfuti dzisawira mumaoko evanhu vasingakodzeri. Pane kusawirirana kukuru pakati pemapato maviri aya maererano nekudzika mitemo inogoshesera vanhu kuti vatenge pfuti. Tabata nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo kuti tinzwe kuti sei mutungamiri wenyika vaJoe Biden vachitadza kungodzika mutemo unoita kuti kutenga nekutengeswa kwepfuti kuite sekuomeswa vachishandisa masimba avo kana kuti executive order.
Mutungamiri wenyika anogona kusaina inonzi executive order. But problem ndiyo yekuti anogona kuzviita izvozvo, but kana zvisiri on bipartisan lines zvinogona kuzoheta nevamwewo vepato rake remadhemocrats. Because problem iriko kade yekuti hasi munhu wese ane futa anofamba achishuta vanhu. Kune maspecific individuals vane matendencies where they can follow macomments avo avamunomboita mumusocial media mana seFacebook uko kunana Twitter Reddit nekumwe kwadaro kuti vanotaura vachiti chii kunana Instagram uko maerana nematongero enyika, maerana neimmigration, mapolicies eimmigration, maerana nemaimmigrants in particular or even vanhu vatema. There is this belief and zvatikuona futi ndezvekuti maRepublicans pachavo vari kupusha agenda iri kuti iyo kune inonzi replacement theory kuti maDemocrats ari kutraya kuwandisa vanhu vatema nevamwewo vasiri varungu kuitira kuti varambe vachivhotera. So chiri ichocho ndo chiri kutoita kuti vamwe vanhu vechirungu vaone kunge vari threatened, existence yavo kuti iri threatened. Ndosaka manje takuzoona maattack because vamwe varungu vari kufila kunge vari kureplaceswa manje nevanhu vatema kana nemalatinos nevamwe vanhu vasiri varungu.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhengo yeparamende inomirira Zengeza West vaJob Sikala vanoti mapurisa ari kuvanza chokwadi pakuferefeta nyaya yekutsakatika kwamuzvare Mo Blessing Ali webato reTriple C. Chikwata chinobva kuAfrican Parliamentary Union chiri muZimbabwe kuona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakadini kuti musangano wayo uitirwe munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvikare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndinotanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.